Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, October 29th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the installation of Nelson Chamisa by his party as president of Zimbabwe.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the MTC, which at the weekend installed Nelson Chamisa as president of Zimbabwe.
MTC Vice President Morgan Komichi declared Chamisa duly bestowed as president of Zimbabwe while addressing thousands of people on Saturday who attended the party's 19th anniversary at Gwanzra Stadium in Harare. Komichi said Chamisa was the people's president.
President Emmerson Mnangagwa's ruling ZANU-PF party immediately hit back, describing it as bordering on treason and a kindergarten spectacle. The party said Mnangagwa is the legitimately elected president of Zimbabwe.
Chamisa challenged the outcome of the presidential election, but the Constitutional Court threw out the challenge, citing lack of evidence.
Section 94 of Zimbabwe's constitution stipulates that persons elected president and vice president assume office when they take before the Chief Justice or the next most senior judge available the oaths of president and vice president on the ninth day after they are declared to be elected, or in the event of a challenge to the validity of their election within 48 hours after the Constitutional Court has declared them to be winners. Mnangagwa was inaugurated in line with this provision of the Constitution.
Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Yes, I'm going to go to the Zimbabwe.
Asika ndinofunga kuti pane musiyano Gibbs. Vamunangagwa ndofunga ndi president wenyika. Vachamisa ndi president wevanhu. Zvakanzi president wevanhu.
People's president.
People's president.
Yeah, balance is kuti vanhu vati ngova. Kono kuti ya Julie
pane musiyano.
Julie bestowed president of Zimbabwe.
Of the people.
No. Julie bestowed president of Zimbabwe.
So, I think I'm going to go to the MDC. Takawana wachipemberera kusvitsa makore gumi nemapfumbamwe kana kuti 19 kwebato irori kubvara umbwa. Asi musiwo pakaitwa kugadzwa kwavachamisa kunzi ndiwo mutungamiri wevanhu, president of the people. Saka nyaya iyoyo inenge yakasimudzawo minhenga vamwe vari muzano PF kana kuti yebato rezano PF. Takanzwa va Simon Kayamwe vanewe mutauriri webato rezano PF vachiti kuita kwakadaro kunofanana nekunge munhu achida kupidigura hurumende, hanzi zvakada kufanana netreason. uye vakati kukoka moto kugokera moto muziso kana muchita zvinhu zvakadaro vamwe vari kutaiwa madzana mbwanana kana kutamba kwepwere zviitwa zvakadaro nekuti hakuna kwazvinoenda kana dai vakagadzwa kuve mutungamiri wenyika vari kana mutungamiri wevanhu havana masimba vanenge vainawo ekufambisa nyika asi ndozvatatinzwe nhasi mukukurukura kwatiri kuita tinenge tichitarisira kuti imi vateereri nevatariri muchange muchiifona muchipinda muchirongwa handiti gibs
ojonga kenemiri sibone lapana ke uchamisa ngani utore independence flame liyani izama kuyifaka umlilo ilumatile kumba ilumatanga
ayo yakabatira yakabatira asi kuti papari pamusoro saka vamwe vari kuti zvazvisinganyatsooneka chete flame kuti rooneke kuti moto uri
kuti ungazi kukangire chongwa izama kuvhalehleloto uvhalelinye
kungoti zvakaitika masikati gibs saka kuine zuva hamuzokwanisa kuona kuti rimi riri kuita here dai anga ari manheru dzimwe nguva dai makanyatsoona
motohakukuti
ini ndiri kuti ndo zvakaitika asi ndiri kutaura kune vakanga variko vari kuti vakaona moto avamwewo iwe neni pamwe taita dzakuona kutopfeka magirazi
kujaro kechoaso if you wish to join the show right now phone us directly at this number 001-202-619-2077. I think we've got our first guest tonight, and that is Mr. Pilif Kaule of ZANU-PF. Mr. Kaule, good evening, and welcome to the program.
Good evening, kids, and how are you today?
Very fine. How is Zimbabwe? Very
fine. How is Zimbabwe? Now Zimbabwe is okay.
Are you in Jolojo?
I'm in Jolojo.
Yes, I can hear your radio in the background. Can you turn it down a little bit? So that we won't have some kind of echo. Yes,
that's fine.
Yes.
Let me just turn down a little bit.
Wonderful, wonderful.
Yes.
Yes. So yes. Try that. Yeah, I think now is great. So we see that at the weekend, Mr. Nelson Chamisa was installed by his party as president of Zimbabwe. So what is your reaction to it?
For me, that is what we call madness. At its highest order. I'm sorry to say that. Because some of these things, you know, that now that he has been sworn in or inaugurated by his party, so what? Then can he go ahead and form his own government? What does that mean? That is confusion. And at this moment in time, we don't need such things. That thing can end up confusing the people of Zimbabwe. Some of the people now will now fail to tell which is which and what is what. And really, what hell of a confusion is this? Mm-hmm. We don't deserve this as a nation. Until and unless it's only that, but anyway, we let leaders like Nkomo, Joshua Nkomo, the late Joshua Nkomo. All I can see is people who are power hungry all over the show. You know, and what does that mean? This won't help us as a nation. It won't get us anywhere. But it will help ruin and destroy our country. This is exactly what these people are pushing for. It's embarrassing, really, to learn that some people can stoop so low and do things in the realm we call amadzwan. What is the hell of a thing is this? It's a shame.
Sicela ukuthi ukufaka ngesindebele just 1 minute. Akufaka ngesindebele kade ukuthi koloko baba
kaulu. Uyazi kithi ngiyajana kakhulu ukuthi njengesizwe abantu abanjabo othamisa amajaka afundileyo athole senza ephambanisa abantu ilizwe lilili kangaka ngesikhathi ukuthi kumele sibambaneni baphambanisa abantu bethi bayagcotshwa. So nice egcotshiwe, so what? Esesiyenzani kafumbe phela uhulumende wakhe sibone ukuthi uza kuya ngaphi ngento yakhona into engekho emthethweni leyo gidi kuphambanisa abantu but kathe sidinga ukuthula sidinga ukuthi silwisane le mpi ekhona le eyumkhonomi welizwe sibambeni njengabantwana bezimbabwe haiko lokupambanisa abantu bachona beyipambanisa abantu kungane ngabantu abadakiwe abayizinto ezinjengazenezi sore ukuthi ngitsho njalo Gibbs kodwa kuyaswelakala ubukhokheli Gibbs obuyibo ujonge ukuthi bulungise ilizwe obunjengabonkomo ababengakhethi ukuthi bakhokhele unkomo wabenxabelilizwe leli babengaleli ukuthi bona bakhokhele kodwa balela ukuthi abantu bakhululeke bahlale kahle ihlala kahle ngedingakalayo isinkwa lokudla kube sethebulini abantu baphile kule lizwe tholakala imisebenzi yikho ukuthi umntakana abantu osebusedawuze akudingi bani lokho kodwa kudinga ukuthi ilizwe leli lilungiswe ilizwe leli lihlanganise abantu bahlanganise amakhanda ndawonye balungise ilizwe leli njengoba limikulu kangaka ilizwe leli lalimali isikhathi efide abantu balilimaza isikhathi eside ilizwe leli selidinga ukuthi akhe sikwakhiwe abantu bendawonye hayikhona kusenziwa amadlani imbuthano yomdlalo ukuthi namhla uba uyagcotshwa uba ngupresident landani uphambanisa abantu abantu babedivided akusincedisi njengesizwe lokho.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke sicela ubambe khonapho sponti abantu bathini kumbe ujonge ufuna ukubuza umbuzo wodwa akumbuze ba.
Yeah, Mr. Gaule, people say Zimbabwe is a democracy and if this happens and people attack that democracy, what do you say?
Yes, Zimbabwe is a democracy, but you know what? We have a constitution. We are guided by the constitution of our country. That is the supreme law of the land. And we stand guided by that supreme law of the land. And this is out of the constitution of our country. This hell of a thing is out of the constitution of our country. Period.
So, lizonde kunye kumangalisa lapha Gauli. Kunzima lokho.
Ubuvi kakhulu tips lokho kwenzakalayo ngoba mina kepsi kunjani ya? Kudala i-confusion. Kudala abantu baphambene kamasakwazi kathi vele kuyikwenziwani, kuyini kathi khonoko. Abanye abangaziyo ngoba ukuthi abangaziyo bamele bafundise, bazi ukuthi into zinitshe kathi. Bona ubukhokheli bamele bafundise abantu ngokukhambisa izinto ngokuqonda. Kodwa ngabe sinqakunje, ogogo wasemagrajuate athi, kutho president zeme babili la, kumbe sokulabo khulumende ababili elizweni lethu. Kathi vele kusetshenzwa njani. Kumbe kudonsa zithilile zinjalo.
And Mr. Gaule, can we say Chamisa was sworn in? Because I think if the swearing-in ceremony did not involve the taking of the oath and a judge or someone to install him as president, can we say he was installed as president here?
Come again?
I'm saying the official event where president is being installed or sworn in, there is a judge, there is the reading of the Bible, the taking of the oath. This, I don't think all this happened on this occasion. So can we say he was sworn in as president?
But all that does, I don't know, that amounts to confusion. And because as we speak right now, the message is going out to the whole nation, and that information that is going out there, it will end up confusing the people, and people will end up confused totally. And this is going to create problems for our nation. Despite the fact that the judge was not there or whatever, or it was just, I don't know what kind of a hell of a thing it was, really. But I'm a bit worried that this is going to create a confusion and problems for our nation.
Mm-hmm. So when we look at what happened at the stadium, we had Mok Nkomichi saying that Mr. Nelson Chamisa was duly bestowed President of the Republic of Zimbabwe. I think that on its own means a lot. So if we get that actuality, we're going to play it so that we can hear all of it. What, okay, going down the line, what do you think is going to happen now to the ruling Zanu-PF party? Are you guys going to meet over this thing to discuss it?
Whichever way it did, I'm a bit worried. Maybe the government is going to meet over the issue and make a decision on how to go about it, on how to handle it. Mm-hmm. But I'm a bit worried that if ever these guys are penalized for what they are doing, it is going to create problems, especially to the international community, because they will say Zimbabwe, they will sing their everyday song that they say Zimbabwe, that in Zimbabwe there is no democracy. And if they say that, then that will create problems for our nation, and problems for our country, and problems for our government. And as you can see, we are still struggling to mend the relationship between us and the other nations. And we are reaching out to those nations again. And at the same time, you can see what's happening in our country. This is going to send a very bad name to those people who are out there.
Regai ndingoti mufeme vagaule dzendo zvekuti mumboti taurira nerurimi rwama ine shona. Regai tingoverenga tinzwe kuti vatereri vari kuti chii nenyaya iyoyi Gibbs. Tina anzi tawana nyasha vandava anyora pashona Facebook. Anzi chiri kudikanwa ndechekuti Zano PF ibvume kuti vakundikana paitwe nhaurirano nyika ifambire mberi. Ndene Sylvia Munundibaba hapana chakaipa apa. Anzi zvakambarongeka kutoita musangano wakanga watozviona kuti zvinoita. Then mumwe anonzi Dion Maposa anzi kungotaura zvedu dai yatonga hayo MDC nekuti zvinoratidza kuti ndiyo ingarapa urwere hweupfumi hwaparara. Kozoita mumwe anonzi Newton Kapfudza Ruva anzi ndokuti zvive nesimba rekuti Zano PF ibvume kuti nyika ifambire mberi tizore bhata mumwewo uyo. Regai ndimbonzwa kuna vagaule neshona kuti vagaule munoona sei zvakaitwa izvozvi neMDC musi wemugovera zvokuti vakagadzawo vachamisa mutungamiri webato kuti vange vari mutungamiri wevanhu. Vagaule regai ndikubatini
ndinondishamisa chaizvo ndinoshayiwa zvokuti zvokutaura, but nyaya iripo ndeyokuti isusu senyika tapedzerana nezvinhu zvamaelections. Nyaya dzakapinda kumakoti, makakoti akabudisa kuti zvakamira sei. Tagamuchira izvozvi, vamwe havana kugamuchira. Handizivi kuti nemhakei, but zviripo ndezvokuti iye zvino hatichada zvinhu zvakadai. Zvinokonzeresa mirizhonga, zvinokonzeresa kusinganzwisisi kwevanhu kuti zvakamira sei, kuti nyika iri kutongwa sei, ndiani ari kutonga. Vamwe vachafunga kuti ndiye Chamisa ari kutonga. Kozo zvaitika izvozvo, iye Chamisa wacho zvinomubetsera nechii? Kubva ipapo sebato rake zvinovabetsera nechii? Ngavaumbe hurumende tione kuti vanogona kushanda here vakamira voga vechiita zvinhu zvavo zvakadaro. But sokuona kwangu vanokonzeresa kudhivhaida vanhu vana vezimbabwe kuti tozopedzisira totanga kurwisana. Iye zvino tine dambudziko hombe rokugadzirisa zviripo nyika yedu. Zvino hazvina kumira mushe sezvo vana vezimbabwe rakutambura. Ngatiite zano rokuti tibatane sezvo sarudzo yapfuura. Timboshanda pamwe chete tigadzirise nyika yedu zvino hazvina kumira mushe.
Thank you so much, Baba Gaule, maita basa. Gibbs, ndangoti vadzokorere zvavambotsanangura muchirungu neisindebele. Asi taane mumwe munyarikano wedu pachirongwa, tavana national chairperson weMDC Muzvare Tabita Kumalo. Muzvare Kumalo, tinogamuchirai muchirongwa. Tine urombo nhare dzadzisiti netsei.
Ndinotenda magadi maZimbabwe akanaka.
Aiwa, tinovimba kuti vateereri vapenyu. Pamapinda muchirongwa manzwa vagaule vachitsanangura maonero avo nechiitiko chamakaita musi wemugovera. Munogona kubva mangotangirawo ipapo tichienda mberi.
Indoshamiswa nemazano, vanondishamisa. Gaule ari kuvhura muromo kuti maZimbabwe ari kutambura. Ari kutambudzwa neMDC here? Pari kutonga ndanani? Handirana Gaule ndana EDP. Saka isusu taita sei? Makati vakati vakahwina maelections. Saka isusu mhosva yatapara ndeipi? Ari kutambudza vanhu ndiani? Vagaule, musabe kuona Harare pamusoro pebhimu muri muburuwayo. Hapana chamunoona. Pasi apa hazvina kumira mushe. Kana muchiti imi mune yese, ndimi muri kutonga, ndimi makahwina maelections. Saka muri kunetserei vanhu muchikona kugadzira nyika? Pamakapinda chete pakamabvisa mugabe, nhamo yakatanga nanhasi tichiri munhamo. chikafu zvakudhura mafuta engoro dzemoto ari kushupa muzvipatara takutofa nezvirwere zvisingaurayi ari kuuraya ndiya handiti ndimwe saka isusu mhosva yatapara ndeipi kuenda kunopemberera kuti ane 19 years tichigwa nemi mbavha dzezano izvozvo makapa 15 billion tse nanga neMDC taitei ikodzero yedu iri pabumbiro romutemo takanyora tsamba kumapurisa tikavaudza kuti toda kupembera kuti tane 19 years takazvagwa seMDC mukatirambira rungani mukati imi hatigoni kuti tonopembera because kwaita korera tisu takabika korera handiti ndimi makakonewa kuti muone kuti maguta ari klini mvura dzatinwa dziri klini masuweji achiri kushanda here masuweji system yatinayo yakasiyiwa navhiniti na1980 nanhasi tapinda papanhembero isusu takupemberera kuti aiwa mwari watisvika pa19 yezi tichigwa nemumbabva dzezano muti taparei hapana mhosva yatakapara isu musi wa19 takaenda rikasangana nevana vemuzimbabwe vakativhotera vari kunyunyuta nenhamo yekutambura purezidendi akaudza vanhu kuti nyika yagwadza toitei vanhu vese mhomho yamakaona iyi kwete yenyu yekuzbc pamakatora patakagara pastage mukasiya vanhu kwavo vanhu vakati gatipindei murodhi izvozvi purezidendi anyika vakati aiwa bodozvi hazvimwewo ngatimbotendera zimbabwe yesei tombotatarisa kuti mamiriro ezvinhu akamira sei akakonzegwa nemi
muzvare kumalo ndokubatai muromo paita muteereri ari kupa chirongwa tinganetseka nenhare tinodzoka kwamuri izvozvi tinotenda ngobatai timonzwa vamanhanda makadii
nderepo makadii vachonga kwakadii kwamuri nezvizvarwa zvezimbabwe also back home in zimbabwe
makadii tinoimba kuti vateereri nevamwe vese vapenyu taita rombo rokuti ndimaitawo muteereri wedu wekutanga kupinda muchirongwa tipei pfungwa dzenyu nemaonero enyu
maita zvakanaka ndoda kupindura baba avo vari kutaura avo mukuru wesmdc avo
wemdc ndi muzvare Tabita Khumalo baba vezano pf ndava Belief Gaule
okay vatabita Khumalo ndoda kuti kwavari varume batsiranai nachamisa kuti mumukudze munyaya dzematongerwo enyika batsiranai nemukomana uyu kuti ramangwana rake rigova rakamira zvakanaka mukamukanganisa nenyaya dzemakaro muchifunga kuti imi ndimi makabata uta hunoita kuti zimbabwe izonakirwa ndinofunga kuti muri kudziya moto wamarasi zvamuri kuita izvi zvinogona kukonzera dambudziko mangwana mugova imi vokutanga vanotiza nokuti mune access rather than those mazimbabweni vanozvifambira zvavo vanodzika vogozvisara vachitambura nyaya yamuri kuita iyi kana mukasaibata nounyanzvi hwakanaka inokonzera matambudziko mukati menyika ndanga ndichifunga kuti kana muine mazano akanaka okuti munoda kuvaka nyika hakuna mutemo unorambidza kuti bato riserebrete anivhesari yaro munobvumidzwa zvachose kuti muserebrete but munofanira kurangarira kuti maelection akadarika nometa munotora norurimi rwakaita sei the only advice that I can give you right now vatapita Khumalo and your team follow all the due processes endai kusadhaki endai kuau endai kana kuunited nation muchifollowa madue processes zvamuri kuita izvi ndinodavira kuti mangwana do not regret this is my observation we are all Zimbabweans neither yourself we are also a Zimbabwean I would want to advise you advise I Chamisa is very young 40 years who was born 1978 or 79 he needed to be groomed up very well in politics. Amachuwe kana akamachuwa agogona kutungamirira nyika kana kuine maplans. And I would want to say, I put ahead today that there was an investment program yanga ichichiwana president ku State House. Those are the initiatives that we are expecting from people like you, vana vatabita kumalo, vana tengaribichi, vana lukusivanda, vana, all of you put your heads together. And I always say, mukareke zvino mune sabotage of the country, people will see you one day. Yes, simba rehoveriri mvura. Munofunga kuti ndive mune simba revanhu. Muchifunga kuti kuwanda kwanga kwakaita vanhu kugwanza kusedya. Nemawandira manga makaita. Fine, there is no problem about it. That is a political part. Kune masupporters akawanda.
Maita basa va.
Put your country first.
Vamananda vaita basa zvikuru.
Dai nyika yenyu.
Maita basa. Maita basa regai titore kuti nemwe muteereri. Hello. Hello. Hello, tinemwe muteereri parunhare. Hello, kola.
Hello.
Yes, ndiani?
Ndiri vamoyo kugokwe.
Muruda kukuluma, muruda kutaura, muruda kuspika.
Muruda kutaura.
Taura ichinzwe, vamoyo kugokwe.
Ndoda kutaura, chokutanga ndoda kutaura ni muruma apeza kutaura.
Vamananda.
Vamananda, vanoitire kuti kana vachitaura, vanotaura nokuti kwaikona, vanosikira moto muziso. Nokuti zvinhu zvokugara vachitaura izvozvo ndo zvinokonzera tiri kutaura nenyaya yekuti kune vanhu 6 vakafa. Ivo vanoramba vachitaura nyaya yekuti iko vanhu vanozoona zvavanoona zvii zvinoonekwa. Kunze kwokuti vanhu tiri munyika ine demokirasi iri independenti, kana vanhu vane zvavanenge vaita zvinongotaurwa mune zvakanaka. Ende ivo vakatiza muno vakaenda kusouth Africa kwavari kugara kure, avari kutiza nhamo iri muno munyika. Saka ivo ende vanga vachitaura vagaune vari kuti ivo munyika mune matambudziko anofanira kuti tibatsirane akakonzerwa nei. Hatitaurei zvinhu zvekuti tivake nyika tose. Tinoda kuvaka nyika, kwete kuhundusirana kana kuti kuve tichidaro.
Aiwa,
hazvisiri izvo zvinofanira kuitiwa panyika iri demokirasi. Nokuti kana tikataura kuti chamisa mwana mudiki ngatimupei mazano, ivo vanoda kuti adini. Ndo zviripo, kana munhu achiitawo zvaanenge achiita nepati yake anenge achitogadzirawo nyika nerutivi rwake iko.
Aiwa, tinotenda Mr. Moyo, thank you so much.
Toda kuzvitenda. Ngava vaitaura zvinhu zvakanaka zvinovaka zvinobatanidza vana veZimbabwe, kwete kuti ari kuzvisikira moto muziso. Ndeiwei.
It's unfortunate kuti vamanhanda havachisiri parunhare, tingadai tavati vapindure. Asi
vade mambo varega vatipindurawo, nokuti ndogara nichivanzwa muredhiyo vachitaura mavara anenge ekuvhundusira. Ivo vakatotiza munyika, kutiza nhamo vachienda kusouth Africa.
Aiva, tinoimba kuti tichakwanisa kuti tinge tichivadzosa zvakare pachirongwa vatipewo mhinduro, asi tinotenda zvikuru vamoyo. Gibbs, that's Mr. Moyo, he is calling from Gokwe, and he was responding to our first caller, Mr. Mananda, who called from South Africa. Mr. Mananda was urging the MDC to work together as a party and to shape Chamisa into a mature politician, because he thinks that he's not yet mature enough to lead the party. And he says what we are doing will cause problems in the future. That's where Mr. Moyo came in there. He says, why always threatening people? What will happen if you threaten people without specifying what exactly will happen and who will cause that problem? It's you now who is causing problems. We are inciting people. That's so that's from our two callers.
Sibuyeleke kubaba Gawule sangakayi kumakhumalo. Baba Gawule, uyezwa abantu bakhuluma lapho ke, akukhulume labo. Uzwile konke akade bekutsho.
Ngizwile kakhulu, ikakhulu ubaba oqeda ukukhuluma lapha. Ngizwile kakhulu ukuthi utheni, ikakhulu besithi yena ubevumelana nami ukuthi ethi yena asithini kathesi sifake namakhanda ethu ndawonye ngokuthi sikhethe ukuthi ilizwe lethu silakheni siye phambili. Hatshi ukuletha into eziza kudala uhlupho phakathi kwempilo zabantu, njengakhona okwenziwayo kathesi
engudala mina njengokuthi asiyali ukuthi abantu bakhululeke ukuthi benze noma yipi into abayenzayo kodwa but kule phela okuphakathekileyo futhi esimele sikulandele ngoko nokumthetho nalesi awudalayo imithetho eyiyebuselizwe eyiyemele siyilandele njalo kuthibezosidinga njalo ukuthula sonke kungakhathaleki ziphi bani kwabandla ezombusazo alethe ukuthula phakathi kwelizwe ukuze abantu basebenze bekhululekile ilizwe labo liye phambili omunye nomunye ebe nomlando kips ukuthi la ilizwe lakhe liphumelele udubo lolo esikhuluma ngalo luphele udubo lolo lwenziwa ngabomo kips ngabanye abantu kungakhathakile abantu bakhona bayokuzampie kumba kwe-MPC izigangi zisikhona kuwo wonke amaphathi amasela akhona kuwo wonke amaphathi izikiwi zikhona kuwo wonke amaphathi abantu abari bathakathi bakhona kuwo wonke amaphathi ye le church bayatholakala abantu abanjalo
Yes.
So njengesizwe kodwa ngathi sikhethe ukuthi asibambaneni njengoba ukukhokheli sibe kwazi ukuthi esikufunayo ukuthi impila kahle ebantwini eyiwe esikhangela ukuthi sibakhokhele ngoba kula muntu ongakhokhela izihlahla abantu nathi besifile bonke baphela
ye siyakuza kakhulu-ke baba gawule sicela ubambe khonapho so all what he's saying is that you know unity is very critical at this stage because Zimbabwe needs to develop and you know it doesn't have any time to do with these things that are being done by the MTC. So we've got a caller on the line. I think that is Ubaba Ndlovu. Baba Ndlovu, kunjani? Siyaphila, ibizo Baba Ndlovu.
Hayi, Baba Ndlovu.
Yeah, Baba Ndlovu. Uyaluza udaba lapha solubambile nki akungena khona uphosela kuba.
Yebo, ngicela ukukhumbuza ukuthi ngike ngathi ngena kuqala ngathi mina i-FCC angeke izile ukuwini ukhetho. Ngathi mina abantu abalandela i-FCC abaningi angeke baze bavote. Ngayilinganisa njengephathi kamalema. UMalema wagcwalisa i-ward seat kodwa ukuthi uyavota abantu basisa ukuthi abazange vele bamvotele. Okay. Okwesibili. Ningazi kumashona lele futhi uma ngikhuluma ngemathebelele njengeyazi I'm surprised mina abe-FDC ukuthi uma bethu barosha kwasho kuthini ngoba ngangisesapho 2 weeks angizange ngibone idini imoto eyi-1 ebrandwe i-FDC mina lapha kini angizange ngibone idini ikhampeni eyi-1 ye-FDC ngakulesi sidabe ngihlalabuso nasekhaya elikhulu ngangithola amakhampeni eyizane ukuthela and ipoint eyefuna ukuyi-raiser before ngikhumba lokho ngibona kudibeni kulesi sidabe ngihlala kuso mina i-NP bavotele owezane i-councilor bavotele e-MDC into ababeyikhuluma bethi lo muntu owezane abamfakileyo i-councilor ngeke sesimvotele awasamba namamisteki akanawo abazange bamvotela bavotele owe-MDC namanje uyesithethe nobaba and it's very good nobaba uyenza yonke isubsize ithandayo lapha esigabenzeni right ipoint engiyizazoengisala kokusho ukuthi loko okuyenziwe yi-MDC ngamadlwane njengoba uba udawulesisho into engiyicelayo mina njengomcabango wami mabangabahlukumezi mababa bayeke benjani abayazi into abayenzayo bengayitho nekleta babathathe njengokuthi bayenza nje amadlwane wabo kathi inkinga abanayo engqondweni zabanye abantu kuzobaconfuse nothi bonke abanye bazobaconfuse but nothi bonke but into abayenzayo bayenza into engekho benokwesibili singazethi izane yabulalilisi mina ngisafuna bethu ukuthi umkomo wabulalilisi
ye phosela ukucina 10 seconds kona unika 10 seconds katis
abasikombo wabulalilizwe ukuthi inkulumo yabo isaxa ukuthi izane yabulalilizwe kanjani ngoba vele abantu ababusa abazange beke bafane noma kuyini abazange befane umbuso kababa umnyangaso angiyeke ukuthi ufane nokamgabe umbuso kamgabe nokankomo awuzange ukufane nokunkomo sejonile se-total different story lezi personal
siyabonga ndlovini siyabonga
abayeke benjalo kuqhubeke ngale nto abayenzayo kodwa into ekhona mina ino ukuthi ezi zinda badliwa koko kudliwa not okokurojha sengabarojha kwezi zinda kodwa emathibeleleni badliwa nabo wena
khonaabadla
wakhona badliwa koko
Yes, siyabonga Ndlovu ungathina nokusasa baba.
Okay, baba, ngiyabonga.
Yeah, so that is Mr. Ndlovu. He says the MTC, as he said in one of the shows here, mm-hmm. was not going to win the elections. So he says, you know, the MTC never campaigned in a way that it was invisible, mm-hmm. according to him. He says they didn't even have one branded car, meaning that in his area, he never saw them. So, but they voted for ZANU-PF. For
because
MP,
they had branded cars.
Listen to this. They voted for a ZANU-PF MP and an MTC councillor. So he says the election was free and fair there. So then at the end of the day, he says, what they're doing right now is child's play. They mustn't play with people's minds because this is going to confuse people. So maybe let's go to Umakumalo so that we can get some of these issues going. Yeah.
That's okay. Yes, Ms. Kumalo. Hello. Yes. Mm-hmm. Yeah, pindai.
Which language am I using?
Ah, kana chirungu so that tino share tese takawanda.
I don't know what this is because pane my audience.
That's okay.
Naimi, kana zatu kita zisina baasa ndi zema daka. Kumurugu chemei. Don't guys. Why are you crying? Regai tite maumbuke. Ngedu. Inini don't guys. So stop accusing us of all sorts of things when what we're doing is rubbish. Ageli ejele senza mandlwane etu. Kandilikalelani. Wangwa mandlwane nga wetu. Egelanini siwenze. Line liti nila elangobayo. Hambani pela lebusa. Kali nalifuna sibuye sizokwenzani. Njengoba linali yini lisezihlalweni. Yini libusa. Sithina kumele sikwenze yini njengoba senza mandlwane. We must not contradict each other here. One moment you are telling us that let's put our heads together and work as Zimbabweans. The next moment you are telling us that what we are doing is nonsense. So what exactly is it that you want us as the MDC to do? Secondly, we are a political party that is recognized in this country. And our role is to represent the people's interests who believe in our ideology. No one has a right to tell us that we should stop what we are doing and follow somebody else's ideology. No. It is within their rights. As much as ZANU-PF has got those rights. So tell us exactly what we are expected to do as a party. Mm-hmm. Since we are behaving like kindergarten, mm-hmm. and at the same time, you want us to put our heads together.
Thank you.
Which is which?
Thank you, Makumalo.
Now, before you go there, I think there are some people sending us messages. Mm-hmm. They are saying that our sound is not audible. They're not hearing us. I think there are roughly about six people so far who are saying we've got a problem with our sound. So maybe our guys are fixing it on Facebook, this kind of a sound problem. Mm-hmm. So let's go and...
We have two callers. One is Vasa Manyemba. Makadi? Hello? Hello, Vasa Manyemba?
Hello, makasimba here.
Takasimba ngotiga nokuti queue yacho yateereri inenge iri kuramba ichireba ngotiga vasamanyemba.
Zvakanaka ini ndiri kuda kubvunza vanhu vezanavo kuti zvavari kuchema chema kuti muchamisa uyu anonza kusagadzikana munyika. Aita sei ivo ndivari kuunza kusagadzikana kamunyika vari kuuraya vanhu vari nenzara nepfuti. Nezvimwe zvakasiyana siyana muzvipatara hamuna mushonga chichizvoita hazvina kupera kwaivo vari kutadza nekuzvipa mhosva yekuti vari kutadza kutonga nyika vari vega ivo vari vari pamazimba uyezve ndaida kubvunza avo vanoti hanzi chamisa mwana mudiki anoita mwana mudiki munhu ane 40 years saka anaka ndeachemberesa here sevamunangagwa kuti atonge nyika ivo vachitadza kutoitonga kwacho. Who is better off mwana mudiki? In fact, mwana mudiki wa definition ya mwana mudiki yandaita urwa namana ndinoda kutombonzikwa kuti kana achiti mwana mudiki ari kuti mutodzira muECD richamisa munhu ane 40 years anogona kutungamira akatadza here kubva akambomupa here akatadza kutungamira nyika yacho ino yavanoti iri kurema. Isu takagara 2009 zvazvane evhidhi kuti vanhu vemudhisi ndo vari kukwanisa kuunza upfumi muvanhu. Vanhu vese vakakwanisa kuziva zvavanga vasingazivi nekuda kwemdc saka ivo vanongotidzvanyira vachida kutitonga ivo vasina zvavari kutipa izvezvizvi mukatarisa vanhu vari kungotya vanorama mukutya kuti kana ukangotaura ufuma wakutodzvinywa unotovata wakutodzvinywa usiku mumba saka tingati munyika here iyoyo yekuti vanhu vanotyisidzirana hanzi takarwa hondo iye zvino haichashandi haikumisha wanu wema soja wa waka uyana na uchiwenda wakuti please vambore kase uondo uondo futi haiwine mari futi haina kutonga kwa inu ita because vasha misa wana kana
maita
how many followers does he have
maita wa samanyemba kumoti taita wa terere wa riparu na hari wakatu wandei gaiti tuwele mumwe tinotenda shukuru tinungwa mterere hariku UK alo
alo
yes ma taurai amenu rimi wa muru na kushandisa
yeah I can use shonar English yeah.
Okay and your name
Mr. Mike
Mkoma Mike taurai tinzwe muriku UK yes. Kupi kwacho
UK Nottingham
Nottingham okay pinda ya mchirongwa yes.
Yeah, yeah, I just want to say, Kuti, I think ZANU-PF is used to this idea of scaremongering, you know. There is a lot of, like, tactics that they want to use in order to silence the opposition. So, all these speakers who are saying that, oh, Chamisa is looking for trouble and things like that, I don't get it. We can't understand where Chamisa is looking for trouble. All the time that the MDC is trying to do something, they try to follow the law. But they are always stifled by the ruling party. So we are sick and tired of a situation whereby those who are in power, the hoodwink, the war veterans and people like that, to instill fear in the people. That is all what it's all about. Because they know that the MDC is a popular movement. So I don't buy the mantra that Chamisa is young. No. He's mature in politics. He started politics at a very tender age. And since the MDC was formed, he was there. And he's gone through the ranks the right way. He is now. He knows what he's doing. And he's got people who advise him. So if he is the people's choice, let it be. That is what democracy is all about.
Yes, Mukoma Mike, anzi amusunzikwa ndofunga regaite kufonerai futi tuona kuti mishini yedu kuno kuyaikwa sei nekuti tiri kuona dambudziko rekunzi vana havasi kutinzwa regaite kuona kuti vagadzirise munofonerwa futi izvozvi.
All right, okay, thank you.
Okay.
Mm-hmm.
Gibbs, we had two callers, but I think the problem that you were talking about,
the sound yes, is giving us
I'm
problem.
Not sure whether they are hearing us now.
Yeah, so I'm told that they can hear the two of us,
mm-hmm.
but not the callers. I think maybe we've got some technical difficulties
mm-hmm.
that our technicians are checking right now,
okay.
and hopefully they're going to fix it. But so, in the meantime, yeah,
we can read some messages.
There are tons and tons of them, yes.
Viewers shown on Facebook tine variku pienda mchirongwa na kutira chirongwa chedu live. Tina mkoma Jabu Ernest. Anzi ZANU ngairege kufundutira. Zilipa mutemwe Zimbabwe kudemonstrata. Kana paine usiru kufamba mushe. Theni vachitova. Anzi Chamisa mwana mdiki kuwa kuru wari kuite hii. Mufunzo wakandu kana vachitova hui. Kozoti mkoma Edwin Machokoto. Anzi vachamisa mwana mkuru. Kwa wakati nyika inu kutongwa ni hara wachete ndiani. Kuhita wa mwari kutai watuda kupindo wa mshirongwa. Tipe yu tifonire wa rikisa na redzao. Kuhita mwari kuti anzi ZANU-PF supporter should go back to Zimbabwe. Anzi please call him must go back to Zimbabwe. First ozuta ura is wasting our time. Ndufunga wari kupindura kuna wa mananda wafona wari ku South Africa. Ndo wa mwe wano watina wapano ndufunga unewa mwe kipso unu kuna kutipa shaka.
Ye, ulo sindisiwe ndovu, oti ukola loga te kuluma sivu lio kulumikini iso. Koto kwa mbanje uya kuluma laputi asalizwa tuwe. Koto ngetembo lakuti na usizo katetike sindisiwe ndovu, usite ngzeli usipapaiza njanga loku engweze lakona. Faka kono kana kuti kui, sibonitu ya sizo kuli. Uzo wea lo mind la uti isa hondi aiseko tuwe. Roti isa ndilofu kacheni, la wea kuluma suruti hei matote. Yasinga azuguti isa hondi enu, ingambea ngapi. So aba ngizu wae kates nga nkuluma, kuna pake stela lischaile, izpoton lischaile, nama hati nito zinjalo, sponti ya sizo pela. Sakalu uti unko sasa na tamita kumalo, lo baba umpilifika ule, libambe kuna pe kumwa ndinga ikachana, sasa mtu silu mzimchina yetu. Kwa ziti si buonu kuti abantu ba lizo siwili. Siya tabaka kulu kuti nibuile kutlero. njalo lokuti liyasebenza insuku zonke. So for those people that cannot hear us, we really apologize for this kind of inconvenience. But if you are hearing me right now, can you show me by, you know, displaying a hat or show us some kind of likes, all those kind of things, so that we be assured that we are actually talking to you. So I can see here that there are likes, there are, you know, all those kind of things. So it's later, but uti abantu bati siyazwakala. Uone tingwenya uti hiye ilazwakala tuwe. Uzo buyake umbuzo ntini, uti senkacheni, babu gele kuna pake.
Taita mtereri vama nanda. Vama nanda vazosu kwa pachirongwa. Ando funga wane zorda uti vapingre vama nanda tinoti pinda ya mchirongwa asimungo tiga.
Thank you very much for reconsider my call as well. I did not mean to say Chamisa is very young to an extent that he can't row. And I think as said, those who are around Chamisa try to advise him, groom him up to know politics very well. Regardless that he, when MDC was formed in 1999, yes, he was a toddler. All I'm saying is not a threat. I'm talking reality. Today we've got a commission, Abajonga, that is investigating the reason why people were shot 31 July. Mm-hmm. You know, it was because by mistake. Kungu Taura Zinani Maturu is Shakafa Nokut Tabuamirina. Bear in mind we are leading different people.
But Vamananda, let me interrupt you there. Is it a government policy that kana muna kanga taura kana shakaitika simso wa mruku refer to msoa tetu wana kutuvano waka nyunyu chani shakaitika, then people get killed?
No. It is not a government policy, and I wasn't there, but I'm only talking from a different perspective here. I'm saying, kutaura kwa kiroita iso wano. Ngatita urei, chini urini pisi uneza kutitiwa kenyita. Kita taura, sinusunipeserezwa kutongi wapokani mkurama kwa wali ndela chita. Bear in mind, in politics, we cannot always find people working together. Some people go the other way around, some people go the other way around. What I'm saying is, zanga zisi mfamiru kunge shishidaru, but look, zaka zongo ikika. Mukati mevanu wano tunga niriru wemomu. Mune vanu wano asesa the value yokuti kuru wakuno batirini. Kana nikapota mziyoni infrastructure ii. Sine benefita ani. Shichizo dini mbusuri maizoshi. Kule wafunga tarifini zira kafana ana yoyi.
Regaiti.
Kana ndi etu shakati.
Dikupe imka na wama nanda mupinduru wena mzare Chavita Kumalo. Wano kuna angawa ine. Zawanda wakupindura pa mseru pesa muru kutawura. Mzare Kumalo. Pani pa mambo upindura wama nanda vayenda. Wapindure wadzoka. Hello, Mzare Kumalo.
Hello.
Yes, ndachite pindura hii muterera ariparo nare. Ndova mananda vamambo pindura nguva iyi vanga vamboenda asi vazofona zvakare kuti vajekese pavanga vachitaura pekuti vachamisa mwana mudiki.
Misa. Kana isisu zvatukuita sebato reMDC ari mahumbwe. Ko mochemeiko? Regai tiite mahumbwe edu mumutonge nyika. Endi musati udze kuti chamisa mwanana. Iwe kwa wakatanga kupinda baza, wapinda wakura zawadi zuzu. Keze takatanga tiki matineja. Saka munuweza nukona kupinda baza. Tichida, tisinga, tilikuche mbira. Generation, pane generation nukona kufeziwa. Ndo generation niluku pinda, yana advocate chamisa, mchida, musinga adi. Saka nyazo, zokuti chiti zira izu, azishamisa izu za mama nanda. 1983. Vanhu vekuma Tiberland hapana zvavakaita havana kuita demonstration asi makavauraya 20,000 saka agara zvere mabasa yenyu kuraya vanhu muharare manje manje musi wa1 kogadzapa makauraya mwana achitsvaka 50 cents yekupaka mota mukauraya vanhu 7 imimi matiudza kuti matohwina maelection saka munhu anenge ahwina election anouraya munhu akamuvhotera pakai. Nyaya zvokutukana idzi hadzigadzirise upfumi hwenyika izvi. Nyaya zvokuti shoropodza idzi hadzigadzire upfumi hwenyika izvi. Takaenda kuhondo tinganouuraya nazvo kuti bechitiuraya nasimiti. Hamuna kugumisira maenda kuLancaster. Mamuchitsvage kuLancaster kana muchiona kuti kuuraya vanhu kunobudisa budutsi. Musadaro.
Ms. Kumalo, just one quick question here. So after this occasion that you did, like what Mr. Moken Komichi said, that Chamisa was bestowed as President of the Republic of Zimbabwe, what's the next step? Are you going to occupy the State House? Or what is this going to do to the people of Zimbabwe?
President Nelson Chamisa was bestowed as the people's president. Kinema president tu munyika muno. Pana president akagadzwa nezek neconstitutional court. Isu tiri kuti tina president ari kugadzwa nevanhu vakamuvotera. And I andifungi kuti mhosva iyoyo. Nezve munozva ndochokwadi chacho. Asi chakakosha ndechekuti hazvinei kuti takaita anniversary tikagadza tikadii. Tiri kuzano yavuraya nyika kunoku vari kutituka rimwe ruoko ruri kuti aiwa ngatishandei tose chamuri kuda ndechipi kuti tigadzirise nyika iyi.
Yes, yakuzwa makumaro sitolivambe konapo ngizokutoka sito baba kureason masiza ecingweni singakayi kuba ugaule baba masiza kunjani baba ireason masiza uyangizwa.
Yebo ngiyakuzwa baba.
Ye, nandutaba kwelapha phose lakho baba.
Baba.
Ye, ungathini ngodaba lolwesixoxa ngalo lamhlanje?
Udaba lwe-commission.
Hayi, lolu ludaba lokuthi umnumzana uChamisa ibandla lakhe lathi usengumongameli welizwe leZimbabwe, sengu-people's president khonapho sesibambe esidukwini laye. So ungathini ngakhona?
Indlela engibona ngayo ibandla le-MDC Alliance angikacembu mina engilandelayo njalo into eyenziwa yizanu kangihambisani layo kodwa lokho sokwenziwa ubaba uChamisa ne-MDC Alliance kubukeka sokuyikudala izimushumushu zelizwe lokungasi-system yomthethosisekelo yelizwe kathi bona njengabantu abafundileyo uma esegcotshwe siba ngumongameli ekubeni inkantolo enkulu yalichitha udaba lokuthi iZANU-P F yarobha ukhetho yathi yona ukhetho lwahamba kahle angakwa nguye owinileyo yena uma esekwenza lokhu esekwenza eseyephula umthetho sisekelo kakubona ukuthi uzafaka yena ejele lohambisana labo ejele kungeke kube khona ilizwe kumbe kungeke kube khona umthetho ongamkhulula kulokhu ngoba uyabe esephule i-constitution yelizwe. Ngikubona ngathi ufuna ukudala izimufunisi nokufaka abantu ejele ethi ma ingena ejele besengena labantu
lokho
kubukeka kuyinto engekho kahle ukuthi aluba uyenzilele kumele ukuthi ayenze olunye uhlelo lokupressuriza iZANU-P F ukuthi ibumbe uhulumeni wobumbano hhayi lezi zimushumushu osezidala kathesi.
Siyabonga kakhulu ungadinwa kusasa baba Masiza.
Ngiyabonga kakhulu baba.
So he says he's totally against what the MDC did and he says Nelson Chamisa and his party actually broke the law. So he says they should have followed the law and maybe things were going to go right. So
okay, I think we can bring in Mr. Believe Gaule.
Yes.
Mr. Gaule, can you respond to what Ms. Kumalo has said and all these other callers?
Yes. Izaqala ngithi mina okokuqala konke lokho sikukhangeleyo sikubona kuyukuthi uMakhumalo belinganise sithena sifuna siyenzeni. Yethi sinezenza amadlala iphinde lethi sakusebenza ndawonye. Hayi, umntwana ovele enxa ephambanisa uyakhuzwa. Ethe ngakhuzwa ukuthi hayi lokho kodwa sibona ngani ulahlekile laphana. Uyabe engalahlwa, uyabe eqondise selulekwa. Ndabe yabedingakala, akula mntwana ongadingakaliyo, uyadingakala. Umntwana nxa ekhuzwa uyakalahlwa, uyabe yazama ukuthi ufakwe endleleni ukuthi hayi lokho kwenzayo ayisikho lati sibona ngathi kungasiphambanisela inhlelo zethu ikubonisana okuyikho kuqondileyo ukuthi sibonisane kuthi singathethisani siyabe sidingisana nje kusho ukuthi hayi njengesizwe siyadingana sibe nhlobo esikhathi ukuthi sibambane njengabantwana bezimbabwe sibe ndawonye okungakhathalekile ukuthi amabandla okudlulile isikhathi sokhetho isikhetho soludlulile asifakele amakhandidathi ndawonye kodwa lokhu sokusibisele emuva ekhethweni xa abanye abantu sebesephula umthetho sebesithi bona bafaka upresident bangamgathi upresident abantu besebesithi ho kuthi ilizwele lisele boprezident ababili abantu sebesenza njani abantu bephambana amakhanda so ngezinye indlela akulunganga khonokho ikusiphambanisela inhlelo zethu sicea phakathi koduko oluningi abanye bathi bona kathi lina indaba lesithi uduko lolo lukhona uduko lolo lwadala yukuthi sonke elizweni leli abanye babesithi bona ezimbabwe kulakuthula akuya ama-sanctions landana labathatha ama-sanctions akhona lokhu ekhona amanye alokhu engasuswanga kodwa kunjalo asibeli ndawonye sibonakale sisebenza ndawonye ingaphandle leyi eyesikhanga sisincedile ibi sisebenza lathi ngendlela enjalo zwanilonakutaurela abantu bezimbabwe nasi ntezokuthi ngathi bathaneyi semuri yezimbabwe tirege kuwisana nenyaya yokuna zvigaro vanhu vanofarira kutindivo vanotonga haiwa nguva yacho itasvika ngati pane nemukana zvemaelections zvapfuura ngatibatsanei tifambe pamwe chete at the same time I would want to say Zimbabwe is a democratic country and Zimbabwe is a multi-party state that is enshrined in our constitution. But Zimbabweans, let's come together. Let's work together. Let's put the elections behind our back and move forward and to build our country. This is exactly what I would want to appeal to all Zimbabweans to put their heads together, to crystallize their ideas. Our major problem that we have now is our economy that is in shambles. So we need to put our heads together and work together as a nation.
Thank you so much, Ngiyabonga kakhulu, Gibbs.
Yeah, Ms. Khumalo, can you respond to what Mr. Kaole is saying?
Comrade Kaole, we are not your kids. You and me are politicians. So don't tell us that if a child does something wrong, the elderly must discipline them. Who told you as ZANU-PF you are the big brother? So please, don't trivialize us. Respect us as part of government in parliament. And I think we deserve that respect. It is our constitutional right to be politicians and to be the opposition. It's enshrined in the constitution. So I think it's important that we respect each other. And then on the question of that, there were sanctions. Comrade Kaole, go and read the Zedera. You killed the people in 2008. And the Zedera came because of the violation of human rights. So don't accuse us of enacting Zedera. We are not members of parliament for the United States. We are members of parliament for the Republic of Zimbabwe. And Zedera was enacted in the USA. So please go to Google and check Zedera and read. And we are not fighting for no position. What position did we fight for? All what we did, we celebrated our 19th anniversary. And I don't see what is wrong with that. And we have no powers to stop people from speaking. We have no control of the mob. And anyway, if you want us to unite, you want us to unite and do what with the current economic meltdown in this country? What is it that you are saying? Don't mince your words.
Yeah, thank you, Ms. Khumalo.
What is it that you are expecting the MDC to do?
Thank you, Ms. Khumalo. Let's hear Mr. Kaole.
No. You also said in three languages. I must also speak.
Go ahead, Ms. Khumalo.
Kaole, asoba ntu abako tina. Si sonke kumba ngazwe. Also, baba wethu wena hayibo ukuzani and akula mntu akutshela ukuthi ngomkhulu cela uhloniphe lilungile lethu elikusekelo sombuso ukuthi senze zomba ngazo
umuntu
omdala Zedera ilethu angayithi labulala abantu ngo-2008 labulala abantu nge-Gugrawundi lani futhi kuyaphetha ngani
10 seconds ngesishona khonapho sihlelo soluphelile
Kaole uzathi uze ukuthi tilivana isu se-MDC awusi mkoma iwe.
Thank you so much, Ms. Khumalo. Thank you. Thank you so much, Ms. Khumalo. We appreciate that you came into the show today. Siyabonga makhumalo. Siyabonga kakhulu. So I wish to say thanks so much to our guests this evening, Mr. Peter Khumalo of the MTC led by Nelson Chamisa, and Mr. Pilif Kaole of ZANU-PF.
Mm-hmm.
So I think today we're done.
Yes.
Thank you, Zimbabwe. Bye-bye.
Yendo so vateereri Gibbs vanga vakatoita nhare dzichipisa kuti vapinde muchirongwa tinotenda vese vakwanisa kufona nevakundikana kupinda muchirongwa ramai muchitsigira jonga kandemiri ndo zitara muchitimurare zvakanaka.